Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 gumi guru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekwachiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kucherwa kwemangoda nekambani yekuChina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana koita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongres yaro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland nezuro vakaratidzira uye vakamisa kucherwa kwemangoda nevashandi vekambani yekuChina yeAnjin Investments vachinyunyuta kuti iri kungomora upfumi hwemudunhu ravo asi isina zvairi kuitiravo vagari. Vagari ava vaive nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinoshoropodza mashandiro ari kuita Anjin mudunhu mavo zvinosanganisira kuti haisi kuremekedza chivanhu chavo, yakaparadza chikoro cheChirasika pamwe nekuti haina kuita nemazvo urongwa hwekuti itange zvakare kushanda. Mumwe wevagari vakaratidzira nezuro vaMoses Mukwada vanoti chakanyanya kutsamwisa vagari ndechekuti kambani iyi iyo yakambenge yamiswa kushanda yakadzoka ichisvikobikisa madzishe doro rechivanhu pasina kugara pasi nevanhu vari munharaunda dzechiyadzwa nemukwada dziri kucherwa mangoda aya. Vanga vachitaridzira ava vanonzi vakarasa doro iri uye masoja ndiwo anonzi akazodzinga vanhu vairatidzira ava. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weAnjin Investments vaAmon Mhlanga kanawo Ishe Marange kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Mukwada waudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vacharamba vachiratidzira kusvika zvavari kuda zvaitwa nekambani iyi zvinosanganisira kuti kambani iyi iite budiriro munharaunda dziri kucherwa mangoda.
Tamuka nhasi vanhu vane kutsamwa kudikidza nekuitwa kuri kuitwe chirongwa cherutse rwemadiamond munzvimbo medu. Nyaya huru yanyaya kuzosimudze kutsamwa kwavanhu ndechekuti Anjin kambani iri kuchera madiamonds mwachiyadzwa yakaende kumadzishe kwachief Marange ikaite hurukuro yekubikisa doro rekutipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond mwachiyadzwa. Saka wakaita kuita kwava madzishe ana chief haana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining because tagara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda asi kuitwa addressed nemakambani. Saka kubikwa kwedoro kuti gomo rinotsewa madiamond ribudise madiamond kuti machina atore zvinhu zvinoratidze kwetiri kuti hatisi kufara nazvo nekuti isu hatina chatinoona kubudikidza kwekuti wangochera wotore madiamond woenda.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yeAnjin musingaendi kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti muno munyika kwedu sekuona kwedu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende kwashe kungavo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akaudzwa ngehurumende tinoona muZimbabwe zvisingaiti. Saka taone kuti patingarambirana nawo ikambani yacho inochera chief haana simba ba rekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo muruche wemadiamond. Mukaona izvozvi zviroti iri kufamba itiri kufamba nayo yatsakara ngemamota anouye kotsere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kupema kamba nakatanga kare kuchere ma diamond apana chinhu chimwe chinoratidze kuti pane chakabuda kupepa ma diamond ari kuchiro saka kusafara kwenu ngekuti amuna even any development yaitwa kupema kora apfuura kuchinjaniswa kwemakamba ari kundouya achitore ma diamond ichena pasina chinhu chinonongedzeka chingabatwa chaitwa ngemakambaniwo.
Saka matambirwa sei neve anjini kuratidzira kwamuri kuita uku?
Tataurirana asi hakuna kutaure kupedza kwakanaka. Takamirire kuti vauye nemhinduro. Isu chataida kuita ngezvekuti kuratidzira kwataita taonesa kuti hatisi kufara nechiprogiramu yavo. Ivowo tichada kuzwa kubve kwavari kuti vanozvitambira sei. Takamirira mhinduro mangwana tinonga tisi kwasi. Pakasawa nemhinduro yakanaka tiri kugona kutsoka kuratidzira.
Mugari wekwachiyadzwa vaMoses Mukwada vari parunare kwakare kwachiyadzwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Kuratidza kuipa kwezvinhu, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS yakazivisa nechitatu kuti mutengo wokukwira kwezvinhu kana kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvinodarika makumi mashanu nechimwe 51.49% kusvika pazvikumi zvinodarika makumi mashanu nemana 54.49%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika nezuro rakadonha nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana 4.3% pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction System. Nechipiri dhora rekuAmerica range rotengeswa nemari inodarika zvikamu mapfumbamwe nemanomwe 1 US dollar to 97.13 Zimbabwean dollars. Svondo rapera dhora rekuAmerica range richitengeswa nemadhora anodarika makumi mapfumbamwe nematatu 1 US dollar to 93.8 cents. Pamusika wemukoto panova pane mari yakawanda dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemadhora mazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswald Bina vanoti musika wemari weRBZ uri kutatarika sezvo mabhizimisi vasiri kuwana mari nenguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kudonha kwedhora remuZimbabwe pamari inopiwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pachirongwa cheauction system kuri mugwara rehurumende maererano nemaonero avanoita ekuti dhora remuno rinofanirwa kunge riine uremu hwakadii. Hurumende inopikisana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika mutema iyo inozivikanwa sekuti parallel market wezana nemasere kana kuti 180 madhora emuno kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica.
Ivo vanenge vachida kuti dhora iri ringe riri pazvikamu zvakaita sei chaizvo?
Maonero avo ndeekuti mutengo uyu unofanirwa kuve pasi pezana inova 100 ichizokwira kusvika iyo pazana zana nematatu kuro 130 munguva inotevera. Kudonha kwedhora remuno kunokonzereswa kunyanya neuwandu hwemari inogadzirwa nebhanga guru remuno uyewo mitemo inosungira vemabhizimusi kushandisa mitengo yakatarwa nehurumende zvinoita kuti vatengesa vatsvake dhora rekuAmerica nemaziso matsvuku zuva nezuva uyewo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa kuti vatu vakwanise kutenga dhora rekuAmerica pamusika mutema zuva rega rega. Maonero edu ndeekuti hurumende iri kurasira museve kuhondo yaisingakwanisi kukunda.
Zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Chinodiwa kuita kuti matengeserwo emari yekunze anoitika paauction system aitwe pasina kupindira kwehurumende kuti itare kuti uyu ndo mutengo wemari inofanira kunge uchitengwa nayo. Uyewo kutengeswa kwemari iripo kunge kuchiitika zviri pachena, hurumende ichibuda pachena kuti mari iyi ndo iripo ende ndo iyoyo inotengeswa muvhiki iroro, kwete kuti panotengeswa mari inenge isipo ichazowanika kumwedzi iri mberi izvo zvinoita kuti vemabhizimusi vanenge vawana mari iyi vashushikane vakamirira mari dzavo. Hurumende inofanirwawo ndingangoti kudzika mitemo inogara maererano nekushandiswa kwemari mukati menyika, kwete kuti mitemo iyi inochinjwa pese pese kana kuti mwedzi wega wega.
Zvine matambudziko izvi.
Izvo zvinokonzeresa kuti vanhu nevanoshandisa mari nevemabhizimusi vashaye chivimbo nemari yemuno. Zvireve zvona kuti vanhu vanenge vasadi kushandisa mari yemuno kana dhora remuno. Vanenge vachiona zviri nani kuti vashandise dhora rekuAmerica iro rinochengetedza uremu. Ndingangoti ndo zvinokonzeresa kudonha kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU riri kuita musangano waro mukuru kana kuti Congress muBulawayo. Musangano uyu wakatanga nezuro china uye uchapera mangwana muGovera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDerek Katsenga vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanonotswa nekupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti nguva yasvika yekuita musangano weCongress uyu kuti pasarudzwe vatungamiri vebato iri zviri pamutemo. Vakatsenga vanoti zvigaro zvizhinji zvichange zvichikwikwidzwa kusanganisa chigaro chemutungamiri webato iri.
Musangano uyu wakatarisira kusarudzwa kwemutungamiriri webato rezapo ari kutsiva chigaro chakasiiwa naDr. Dumiso Dabengwa pavakashaya. Isusu sezapo tanga tagara tiri kuenda kuCongress, but takazowanikwa tichikanganiswa kuti tinge tichiita gungano iri nechirwere cheichi chatekeshera pasi rose cheCOVID 19. But tazokwanisa kunge tichibudirira kuti tinge tichiita gungano irori pamazuva andataura iwayaya.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndezvipi? Chii chikuru chamakatarisira kubuda muCongress yenyu iyi?
Bato redu rezapo rakatarisira kusarudza mutungamiriri webato pamazuva matatu iwaya andataura. Uyezve pachawanikwa pachigadziriswa nyaya dzinoita nepolisi direction yemusangano. Saka maprovinzi achawanikwa achitaura nyaya vachigadzirisa mapolisisi emusangano. Uyezve vachawanikwa vachigara pasi zvekare kuti vaongorore kuti iyo constitution yemusangano yebato redu rezapo pane here pairi kuda kunge ichigadziriswa pasina kumira zvakanaka. Saka zvese izvi zvichawanikwa zvichiitwa pamazuva matatu andataura iwaya, nenhau yekuti tuda kuti iyo constitution yedu iwanikwe ichivandudzwa.
Zvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvipi?
Pazvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvakaita seizvi. Takatarisira kuti pachakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri webato uyo watinoti president of the party. Pachawanikwazve pachiwanikwa pachikwikwidzwa pamutevedzeri wemutungamiriri webato uyo watinoti vice president. Uyezve pachawanikwa pachikwikwidzwa zvekare chigaro chamabharani mukuru webato uyo watinoti secretary general. Uyezve pachazowanikwazve pachikwikwidzwa chigaro icho chatinoti icho chanational chairman, and tozoona kuti pakupedzisira pacho pachakwikwidzwa pachigaro chemubati wehomwe yemari yemusangano uyo watinoti isusu treasurer general. Ava vashanu ava ndivo vachawanikwa vachikwikwidzwa paCongress. Chazowanikwazve paine kukwikwidzwa kuchaitwa pane mutungamiriri wevechidiki watinoti isusu ZAPU Youth Front. Tozotiwo madzimai vachawanikwa vachikwikwidzanazve kuona uyo achange achitungamirira bato redu remadzimai ratinoti isusu ZAWU. zvavo zvichireva bato redu isusu remadzimai muzapa
vakatsenga vangani vachange vachikwikwidza kuva mutungamiri webato rezapo uye ndivanani
vachakwikwidza chinzvimbo chemutungamiri webato redu rezapo takatarisa isusu kuti tine vatungamiriri vana pari zvino tina comrades Bangilizwe Michael Ngomo vachawanikwa vachikwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato tina comrade Strike Mukandla vanova ivo secretary general pari zvino varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare tinowanikwa paina comrade Bernard Magugu vari kuwanikwazve vachikwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare tozoti tina amai Stembiso Mupofu varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika saka tiri kuti pavana ivavava ndipo pachabuda mutungamiriri webato
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaDerek Katsenga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7 United Nations amai Alena Dohan avo vanga vari munyika kwemazuva gumi adarika vachiongorora nyaya dzokuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira vanokurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyora kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzayakaisa zvirango izvi avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo wezidhera vachiita hufambirano nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa.
Hazvifani kutora nguva uye danho rokutaurirana iri ragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo re-re-engagement rokuti ngatikurukurireni, ngatitaurira nei nenyika dzakativenga, nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zvoupfumi izvi. Takatarisana nekubviswa kwazvo ndo pakatanga dare re-re-engagement.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika. Vachinyora padande mutande ravo retwitter nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenati muAmerica vaJames Rich vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi manomwe nevaviri 72 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 4,675. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 132,818. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri 3,293,882. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 2,574,836. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Financial Gazette rinoti kudonha kweuremu hwedhora reZimbabwe kuri kuitika kuchabatsira kumutsidzira zvehupfumi munyika. MuNewsday, masangano anomirira vagari vemumaguta munyika kana kuti residents associations abvumirana kubatana pamwe chete mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nokurwira kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. MuNewsday makare hurumende inonzi haina kubhadhara varayiridzi mari yavo yemihoro yemazuva avasina kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Mutungamiri werimwe resangano rinomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe vatafadzwa munoda wafa vanoti vamwe varayiridzi vange vave nemwedzi gumi vasina kubhadharwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurasiye pastudio 7 apo indoitwa Tendai Musengo ndikutaura ndiri muHarare munoro. Nyaya iri kuitika yekuti mapurisa ehurumende aya ekungoti kukarovana kukaungana vanhu veMDC ivo vanenge vachipindira vachiita zvavari kuita vachirova vanhu kana vanhu veMDC mayuta akarohwa sezvaakaitwa nezviguru monzizvo akarohwa avasunge vanhu veZANPF. Ndo matangiro akaita nyaya dzakatanga kuitika pa 2008 vanhu vaingorohwa uchiti wakanoripota kumapurisa hakuna kana mupurisa aisunga nyaya dzangu dzitoyaikokutoyaikoko asi vanhu vachidimurwa maoko nevanhu veZANPF ndo zvaakutotanga izvozvizvi ende vanhu vaizvitungamirira ndivo vamwe chete varipo vana vamunangagwa ivavo. Saka nyaya iyi dai vaimira iyi nokuti nyaya iyi ine ropa rakawanda mukati ishi dai vaimira. Please SADC ndoichatokumbira kuti ipinde munyika medu.
Baba vari kutaura kuti vanhu veMDC vari kupuhwa mayunifomu eZANPF achipfekwawo norova vanhu zvine sense here zvinotaurwa nemunhu ukuru? Vangaende kunorova vamunhu vamwe vavo vachivatema nematemo ngavakutaurise zvinonzi vanhu vakuru saka vachembera ngavachiregerwa natashamisa vatoni because havasi kuziva zvavari kutaura. Munhu weMDC angapfeke ndomo unoponda mumwe wake zvinoshanda izvozvo.
Kwazwa iwestudio 7 ndinoda kuti kune maovheterero rambai makashinga mupuhwe mugo wenyu uye murambe mwakazembera kupati yenyu yemakarwira. Ndinotenda zvangu.
Tinotenda vanamukoma Tanonoka Wande nanamukoma Junga Kandimere. Ndinotenda nekasaundi kamakadzosa kayake mbira panguva yaya yevanhu vanotaura zvavanofunga. Paipa paipa isusu tinoita zvesound engineering saka tinotonyatsonzwisisa kuti izvi zvofamba sei. Saka zvazvisingachanzwiki kuti vanenge vaitaura munhu saundi inenge yakavharira. Saka tinotenda hedu noti namukoma vaya vakazotaura mukagadzirisa. Aiwa, tinotenda tisu vatsigiri venyu. Ndini Sims Brown, Zvishavane.
Masikati akanaka, masikati akanaka muvezimbabwe mese, vana mukoma tananoka, vana mukoma jonga katimire. Ndakangobatikana zvangu nemashoko akataurwa neuyo Zanu PF uyu, anoti kwai hanzi veMDC ndo vanopfeka mat-shirt eZanu PF kuti zvinzi Zanu PF iri kukonzeresa kwese kwese kunoenda Chamisa. Tinongoziva wani vachisunga kana kuri kuti vanhu veMDC. Saka kana zvavakazviziva vakadii kundosunga vanhu ivavo? Ndopane mubvunzo wangu, ndopane mubvunzo wangu ipapo. Vakadii kundosunga kudai vanga vachiziva kuti havasiri vanhu vavo veZanu PF? Asi kungoti zvinoitwa neZanu PF hazvina kumira mumusha, asi zvapa dhuze hazvo kupera. Ndatenda zvangu.
Vana veZimbabwe makadii kuti tizive nezvemasanction kuti anoafekta Zimbabwe? Ngavasiye chigaro 2023 kana kuti ngavamupe izvezvi tibve tazoziva kuti shuwa masanction aya akapuwa Munangagwa nesuwo veMDC anotirwadzisa. Saka ngavasiye tive nechokwadi shuwa masanction aya anovava tese. Asi kuziva kwangu hanhero ako neuizvi.
Ndiri Gudo, ndini Gudo, ndiri pano paRustenburg, South Africa. Ndinoda kutaurawo maererano nezviri kuitika munyika yedu. Ivo vamunangarwa kana vasina chavanovhunduka neZanu PF yavo, sei vachibhuloka mukomana pose paanoenda kumarali napose paanenge achiti asangane nevanhu? Kuvhunduka chatikwatara hunge unekaturike nevavo vamugwadi uyo, mugwadi unongowawata. Uchazoona kuti Zanu PF haina basa naye sezvakaitwa kudzai kudzanai uyu waimbova ningiri wemayouth eZanu. Wakazodzingwa mazuva vamugabe orohwa neami wokutaura kuti Zimbabwe naami is like an salvation army. Ndo zvakafanana namugwadi uyo unongotaura zvaanoda kungorotomoka.
Dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeFacebook yakazivisa nezuro kuti yachinja zita rayo kuti ichizivikanwa nezita rekuti Meta. Izvi zvinonzi zvaitwa kuti kambani iyi isasvibiswa zita rayo nebazi rayo resocial media rinonzi Facebook. Bazi resocial media iri reFacebook rakatarisana nematambudziko mazhinji ayo anokonzera kuti Facebook ishorwe nevanoishandisa vazhinji pasi pose. Kambani iyi yati vanhu havachakwanisi kupatsanura pakati pekambani yeFacebook nebazi rayo resocial media reFacebook. Naizvozvo vaona zvakakodzera kuchinja zita rekambani iyi sezvo ine zvimwe zvizhinji zvainoita kunze kwebazi rayo resocial media inonziwo Facebook. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekwaChiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kucherwa kwemanguda nekambani yekuChina yeAngin Investments. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kwoita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongresi yaro muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
silohlelo lwethu okuthiwa Mayor's Christmas Cheer Fund, lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi sekhisimisi. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo.
Ikansile yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Amaprovinsi wonke ayenza uzapho akhona lapha. Sile diaspora, i-diaspora ikombina i-comprise i-America ne-Europe. Le-South Africa ikona lapha, lama-10 provinces awe-Zimbabwe wonke silawo lapha.
Uqalile umhlangano omkhulu webandla lezapho we-Congress lapho kulabantu abambalwa abaguqela uMnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMuyi uMnumzana Joshua Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Ngule viki kuhlelo Woza Friday silomculo omdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikansile yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Izolo inhlanganiso ezilishumelane zitholiswe izipho ezehlukeneyo phansi kwesikhwama lesi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakoBulawayo elithumi lane yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe phansi kohlelo lweBulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla lokuhlawulela ezemfundo. Ekhuluma ngesikhathi esipha izipho lezi, umsekeli kaMayor wakoBulawayo uCounselor Mlandu Ncube ubonge amankampani athe apha loba kunzima ngesikhathi seCovid.
Silohlelo lwethu okuthiwa Mayor's Christmas Cheer Fund, lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi sekhisimisi. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo. So sithanda ukubonga sibili sibonile amankampani amakhulu asinikezile. Sithi uNkulunkulu ababusise noma bekunzima iCovid kodwa babona kungcono bekukhumbule abanye abantu.
Okugcizelelwe ngumfundisi uDanisa Moyo olilunga lekomiti ebona ngohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Uhlelo lwalamhlanje luphakamisile lakhulu umoya wami ukubona ama-donation amaningi kangaka, banike ngesikhathi komile kangaka siphakathi kwale COVID efikileyo. Kodwa mbone ngendlela abaphakame ngayo basiza abantu, ngiyabonga kakhulu.
Elinye ilunga le-Mayor's Christmas Cheer Fund udokotela Nothando Moyo uncome abelule izandla besipha.
Liyajabulisa kakhulu ukuthi abantu banike ngesikhathi izandla zimfitshane. So kuba kuhle ukuthi sihlangane ngesikhathi esinje, ngesikhathi sinika ukuthi sikhale. Ngesikhathi esiningi sikhala ngenxa ye-pandemic, abantu bebhubha. So kuba kuhle ukuhlangana ngomumo onje obuhle.
Balabo abathole izipho ngaphansi kwe-Mayor's Christmas Cheer Fund ngabe ekuphumuleni geriatric nursing home bemelwe ngunkosikazi Simangele Ncube othe isipho sifike ngesikhathi esinzima.
Thabile kakhulu ngoba sibuye ngesikhathi ebesingacabangela, isikhathi esinzima. Sile impact kakhulu ku-budget yethu. So siyabonga kakhulu ngaleli langa langesipho lesi sisitholile.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya osuka eNtembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje.
Ngesipho lesi sisiphiweyo lapha ku-Mayor's Cheer Fund siyabonga kakhulu. Sibona ngani ukuzasiqhuba sibili sihambe lathi umanganyana ngoba kathe sisesibaningi silabo khulu abangu 30 sibe labo gogo abangu 21 bonke bayi 51 umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa nxa sincediswa indlela ibalona iyahambeka.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani apha izipho ezehlukeneyo ezisuka njalo ziphiwe wonke umuntu oswelayo kobulawayo. Lamhlanje isikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund siqalile njalo ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo loZulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uqalile umhlangano omkhulu owebandla lezaphu yowe Congress lapho kulabantu abambalwa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMoyi uDr. Joshua Mqabungu Nkomo abafisa kungena esikhundleni sikamongameli webandla leli esake saphathwa nguMoyi uDr. Nkomo kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athe kwaka namhla amalunga ebandla lezaphu eCentenary Park kobulawayo okwenzelwa khona umhlangano weCongress okumele wenziwe ibandla leli sakhokhelwa nguDabengwa wayengene esikhundleni sikaNkomo. Bathi isifohlile inkunzi ngoba kukhanya engani sebelosekelo olumangalisayo. Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla leli uthi abantu bavela endaweni ezijiyeneyo ezigoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
Amaprovinsi wonke ayenza uzaphu akhona lapha sile diaspora, i-diaspora ikombina i-comprise i-America le-Europe le-South Africa ikona lapha lama 10 provinces aweZimbabwe wonke silawo lapha. Ama-delegate aqala ukufika izolo efike office for registration le-accreditation. Bafike kwaze kwasa iMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Manicaland zonke zifike ebusuku.
UNdlovu uthi bambalwa abafuna ukungena esikhundleni sikamongameli.
Ama-candidate ethu akhona contest i-presidency abalapha silo Sibangilizwe Nkomo, silo Bernard Magugu, silo Strike Mkandla. For the first time okokuqala kumbali ye-history ezaphu i-presidency is being contested. Nangensuku zabonkomo Mqabuko ayengakontest i-presidency noDabengwa layikazanga akathole i-opposition. But okwakuqala i-Congress leyi with multiple candidates vying for the presidency. Ku-SG sinomthulisi Hanana owakathesi akala muntu ongathi uqhuquzelana laye. Ungaluza ngena shuto kaHanana. I-TG usalo Peter Msebele. Picha Msebele okwafuna ukuqoquzela uba SG sebekhulumisene loHanana wangena ku-TG. Chairmanship silo Dlamini John Z Dlamini Richard Kennel weZipra ufumba ngu-chairman vele Matnothi sibe lo Mark Mbayiwa obe ngu-current TG ukuba ngu-presidential candidate. Kodwa sededele uSibangilizwe okaMbayiwa wathi ngwangcono abe ngu-chairperson.
Unkosikazi Thoriso Moyo owalwa impi yenkululeko uthi uyakuthakazelela okwenzakalayo.
IZipra lonyaka imangalisile ibuthene yazonana yabona ukuthi into yayo kasahamba ngoba abeza ubuhlungu iZipra ilethi lizweleni then iyalethi lizweleni yalinika abantu ababesibalwela ukuthi kabakhululeke but abasahambisanga ngendlela eyiyo. So we are coming back to take our positions in ZAP so that iZaphu sifuna ivuke.
Umele abalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra umnumzana Ben Ncube uthi sebeyivuselela iZaphu.
Esikukhangeleleyo kwiCongress yeZaphu lapha ukuthi abantu bedinge ubukhokheli obuza kwenza inhlanganiso iqhubekele phambili ivuke be njengesikhathi sikababa uJoshua Nkomo.
Ozakhethwa ukuba ngumongameli webandla leZaphu ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lohulumende ngezakhiwo ezahluthunwa nguhulumende kaMoyi uRobert Mugabe zikoqela amapulazi, amahofisi lengwalo ezimumethe imbali yeZaphu leZipra. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingu-Gibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
EZimbabwe inani lasebehloliwe batholakala beleCOVID-19 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,880 okugoqela abantu asebephephe kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu 127,596. Kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4,675 kubika abogatsha lwezempilakahle. Ngunje sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.3 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 ukuthi abayizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million bahlatshwa wonke omabili i-first le-second dose. Imali edingakala ukunakekela imuli elabantu abayisithupha eZimbabwe ibiwa isikhuphuke okumangalisayo yaya kunkulungwane ezidlula amashumi amane 42,708. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma embikweni owethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency Zimstats kusitsho ukuba indleko edingakalayo isikhuphuke okwedlulisa amalawulo xa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Imali leyi iphezulu kakhulu kule holo lezisebenzi eziningi ikakhulu ezikahulumende ezifana lababalisi bona abarhola inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola 30,000 RTGS. Ingcitshi ecubunga ezomnotho umnumzana Lubanondo uthi kumele kudingwe indlela zokulungisisa lesi simo.
Ukukhwela kwempahla lokhu kuzenza impilo ibe nzima kumuntu nje, an ordinary person. Uhulumende uyakwazi ukuthi angakwenza njani olukulunga, kodwa uhulumende wethu kafuni. Singakhohlwa ukuthi ukuqasa kwempahla kwaqala ngo-2014 lapho kwaba khona le bond coin. Kuthi uzokufakwe i-bond note ngo-2016 izinto zaziyaqala ukudura-dura lalamuhla intengo lokhu siyaphezulu.
Uqhubeke ethi uhulumende nxa engathathanga amanyathelo kuza kuba lomonakala omkhulu kwezomnotho weZimbabwe.
Sokunzima nje ukuthi abantu baphile ngoba ukukhwela kwangikhona akuhambelani futhi loholo lwa nxa kuyukuthi bayasebenza ngoba inengalisebenzi. So impilo iza kuba nzima. So icebo esingalitsho kuhulumende ukuthi ufake imali kadingekho necessary kusibe layo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthe bathwele nzima kulesi simo somnotho.
Thina njengababalisi esiyisebenzi kahulumende kuyasethusa lokhu ngoba iholo esiliholayo kathesi lincane kakhulu nxa siqhathanisa lentengo lezidingo ezifunakalayo ukuthi umuntu anakekele imuli yakhe.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi seHarare umnumzana Tinashe Makombe.
Atshengisela ukuthi eZimbabwe mkhona sizohawula. Ngoba le mali ekukhulunywa lapho sesikhanyela lokuthi abantu abayi-6 hhayi akulobunzima sibili esibukhanyeleyo la. Abantwana bethu siyabazwela nje ngoba bazathola nzima ngalokhu esilakho. Hhayi ha, sicela ukuthi akuvume uhulumende asibonise la ukuthi engayenzani ukuze sikwanise ukuthi sihlangane lobunzima lobu kwanise ukuthi siphathisane laye.
Incitshi kwezomnotho zithi ukukhuphuka kwentengo kubangelwa yimikambo yokuthenga lokuthengisa imali emibili ethi esemthetheni webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lalowo olesilinganiso esiphethwe kabili ongekho emthethweni. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule ngoba baphathi intambo bakahulumende basemhlanganweni webandla le-ZANU-PF. Uhulumende uthi uzabopha abantu bonke abathengisa imali emkambo wensitsha kodwa kakula okuningi osuke kwenzakala ngoba iziphathamandla zikahulumende lazo zibikwa ziphatheka kulo mkambo. IZimstat iveza ukuba imali edingakala ukuba umuntu oyedwa aphile kunyaka kamfumfu ibizinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5092 ikhuphuke isuka unkulungwane ezingamashumi amane 4734. Imali yokukhuphuka kwentengo ngale nyanga kamfumfu ibe ikusilinganiso sokwedlula isithupha ekhulwini 6.4%, sisuka kokuphoze kufike kokuhlanu ekhulwini 4.73% ngenyanga edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Abe-MDC Alliance bathi sebelobele inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations incwadi bekhonona ngokuthi isithunywa salomanyano unkosazana Helena Dohan uqhube uphenyo oluphezu kwezitshezo zenotho ezetsheswa abanye abezanupf eyamele igcele. UDohan wethule impumela yophenyo lwakhe izolo ekhuthaza elemelika lelebhilithani ukubana esule izitsheziso lezi ngoba ziphazamisa impilo kazulu makhaza. Kodwa umsekeli omkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Thindai Bithi utshele intathelizindaba namhla ukubana uDohan uveze sobala ukubana weyamele kucelele kahulumende emhlanganweni abawenze laye ngolwesithathu ngoba ubengabavumeli ukwethula imbono yabo bekhululekile. Ngokunjalo Bithi uthi uDohan kafakanga imbono yabo ngezijeziso lezi kugwalo alwethule izolo. Abe-MDC Alliance bathi kabavumelani lokumunyethelo ugwalo lolo okugoqela udaba lokuthi izitsheziso zenza kube lenkohlakalo elizweni lokuthi zidala ukubana eleZimbabwe lehluleke ukuboleka imali emabhanga omhlaba. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele uhlaziya ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube ngalolu daba.
Benza kahle kakhulu ukuthi babhalele i-United Nations bafake isikhalazo sokungaziphathi ngendlela efanele kuka special rapporteur uDohan. Ngokuba nxa ngabe ngesingawe ubona engaziphathanga ngendlela eveza ukuthi uzimele kathathi hlangothi, ulelungelo lokuthi ubhalele laba abaphezulu kwakhe abachathi bakhe ukubeke kucace ukuthi hayi kangisuthiseki ngesithunywa lesi sibuye sazothatha uhlangothi lweZANU-PF ubuye vele engumuntu ozobhala lokho okufunwa yiZANU-PF. Ngakho-ke okunye nje lokhu kuhlangana labo MDC le-Civil Society lani bese kuyikugcwalisa nje ukuthi kubonakale sengathi uconsultile, but njengalokho abanye bekubona kubonakala sengathi ubevele sele script sakhe esipheleleyo esokugcwalisa lokho iZANU-PF ehlali kukhuluma ukuthi ama-sanctions iwadilize ilizwe kalidilizwa yi-corruption lokubuswa kwabi kwelizwe.
Yona i-United Nations kumele iluphathe njani lolu daba?
Singakhohlwa ukuthi uyi-special rapporteur lo oze lapha ungaphansi kwe-Human Rights Council ye-United Nations kulugatsha olungaphansi kwe-Office of the High Commissioner for Human Rights okuyinhlanganiso ye-United Nations ekhangelele namalungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa ngabe sekufikile isikhalazo izakhangela lokho okuthiwa phecelezi ngama-merits akhona kusiya ngokuthi bendlale ubufakazi babo nesikhalazo sabo ngendlela enjani abe-MDC Alliance. I-United Nations isengathatha amanyathelo okuhlolisisa ukuthi iqiniso kambe lingaphi kulokho okubekwa ukuthi ukwenzile umama obethunyelwe kuleli lizwe uDohan. Base besiya phambili-ke kodwa bazayiphendula i-MDC batsho nxa befuna njalo ubufakazi obunye ukuthi kuye phambili. Kodwa akakho umuntu ongavika alivikwa licacile lokuthi umama uze vele ezwakala ukuthi uhlangothi ulohlangothi ame phezu kwalo uhlangothi lweZANU-PF kazanga ohlangothini lwabantu beZimbabwe ukuthi azokuza ukuthi kambe bona bathini bathi baphethwe njani nxa kuqathaniswa nama-sanctions. Ngokuba there are two sides, kule side leZANU elithi ama-sanctions adilizilizwe, kule side labantu beZimbabwe bathi iZANU iyedilizilizwe nge-corruption zokubusa kabi. Ubefanele alilalele lolo side.
UMnumzana Efihlela Ncube ngocubungula ezombusazwe. Kusenjalo elemelika namhla likulandule ukubana izijeziso elazithesa amalunga eZANU-PF yizo ezibulala umnotho welizwe. Umeli wemelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield utshele intatheli zindaba namhla ukubana ukungabuswa kuhle kweZimbabwe yikho ukubulala umnotho, hatshi izijeziso lezi ngoba ziqondiswe ebantwini abalutshwana abephula amalungelo oluntu. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukubana njengokutsho kukaDohan izijeziso lezi zithwalise nzima abantu makhaza. Direct from Namhlanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wokwele Melika.
Elemelika libika ukuba likhathazekile kakhulu ngodlame lokulisana olulokhe luqhubekela phambili ngenyakatho yele Ethiopia. Kuphuma imibiko yokuthi isigodlo sesabelo seTigray esemekele kulokwephulwa kwelungelo loluntu ucuku oluqondiswe kuZulu walumango ngabebutho ele Ethiopian National Defense Forces, abebutho lakwele Eritrea ele Eritrean Defense Forces, abohlobo lwe Amharic abalwisa kwele Eritrea abe Tigrayan People's Liberation Front, lamanye amaqembu lamabandla abalwisana kuleso sigaba. Siyakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kukaZulu ongahlomanga. Ngakho ke sikhuthaza amacele wonke akulokhu kulwisana lokufuthelana ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, alandele imithetho yamazwe omhlaba elawula ukulondolozwa kokuthula. Kusho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Ned Price. Uqhubeke ethi siyavumelana nalo nobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, UN Secretary General, kanye lenkokheli yamazwe abensundu e-African Union, ukuthi kuqakathekile ukuthi kudingwe isombululo sokulungisisa ingxabano edale umonakalo osemhlubulweni wangenyakatho yele Ethiopia. Sikuthaza uhulumende wele Ethiopia kanye labebandla ele Tigrayan People's Liberation Front ukuthi kumele bakhulumisane nomlotha, bahlale phansi bakhulumisane, badinga indlela yokulungisisa ingxabano yabo ngomlomo hathi ngodlame. Ukuqonga kwemibiko yezehlakalo zodlakela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu osokwenzakala sokudinga ukuthi amazwe omhlaba aphatheke njalo ahluzisise edinga indlela zokuqeda lodlakela. Uqakathekile ukuthi amacele wonke alwisanayo avumele uphenyo lwamazwe omhlaba ukuncedisa ukuthi enelise ukuhlala phansi akhulumisane. Sikuthaza ikakhulu uhulumende wele Ethiopia ukuthi avumele abaqhuba lolu phenyo ukuthi bafinyelele ingatsha zakhe zonke ukuze benelise ukuphuma lamacebo okuqeda lodlakela. UPrice uqhubeke ethi sikhangelele ukwethulwa kombiko ovela kwabe commission ebona ngamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commission for Human Rights ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu okwenzakale esigabeni se-Tigray kanye lempumela yophenyo lwe-commission e-Ethiopian Human Rights Commission. Sikhuthaza njalo ukusebenzelana kwama-commission la wenhlanganiso yamazwe abensundu afana le-Commission of Inquiry of the African Union kanye le-Commission on Human and People's Rights. Ucine ngokuthi ukuqakathekile ukuthi kudalwe isimo esimgceke sendlela yokudinga ukuthi ngobani abephula amalungelo abantu nxa bengafunyanywa belecala bajeziswe, okulakho ukupholisa amanxeba njengendlela yokulondoloza ukuthula kuleso sigaba.
Belilalele edabeni oluveza imibono kahulumende wele Melika. Woza Friday liviki silomculi womdumo weAfro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela ekobulawayo. Asizweni ke exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Utrixiza legama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye kodwa abuye abasize njalo bengaboni udlala ngengqondo zawo. Sizwe kancane ngembali yakhe.
Ngizalwa ngumama uK Moyo ovela ePlumtree ngikhulele khona kuBulawayo. Ngifunde eRange Mo Primary School, eMgoqo Primary School, ngifunde eMandwandwe Secondary. Ngase ngiqala ke imusic, ngaqala incane kodwa ngirelease my first public record ngo-2017, Levelocity Records. Hey. Ah, yeah.
Kukhona abamenza wazizwa esiba lemfutho ukuthi angene kwezomculo.
Ngandlalela kakhulu umculo lo wabathi R&B ezothando. Ngakhula ngilalela iBoyz II Men labanye abaningi. Ngase ngikhuthazwa ikakhulu uKelvin Lomuzi ababehlabela ingoma leziyana uma ufuna. Izingoma ke ezangi-inspirayo ukuthanda ingoma zothando.
Ngothando kakhulu Trixiza, wona umculo wakho ubiza uthini?
Umculo engihlabelayo ngawupha ibizo elithi inxele ngenxa yokuthi awujwayelekanga, nihlanganisa izinto eziningi ezingahlanganiyo, izinto amadoda amaningi angakhulumi ngayo, like ethandweni ukuthi baqanyule inhliziyo labo abakhulumi.
Sesithiwa isikhathi, balaleli abafuna ukucindezela eyabo imculo bengakuthola ngaphi Trixiza?
Nangitholakala eVelocity Records, istudio lesiyana esiseduzane leze sapower plant koBulawayo. Nangingu-producer, ngisound engineer khonaphana. Ngiyakwanisa ukuncedisa abaqalayo labanye abafisa nje urekhoda umculo ohambelana lwami. Kufacebook ngitholakala kuTrixiza, kumbe Kalbista, kumbe liyasidinga kupage leVelocity Records.
Umthubo lo ubiza Nxele Music, uyathoba ucula nguTrixiza ongiye besikhonjelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempilaso nemnandi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Was it in his time I seen me? The Beatles got on me. Like, me, not now. It was a second out. Yeah. Shadow.
Singeke ihlukane izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo lamhlanje isungule ukusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olweMayor's Christmas Cheer Fund. Uqalile umhlangano omkhulu webandla lezapho oweCongress lapho kulabantu abambalwa abagoqela indodana kaMoyi uDr. Joshua Nkomo, uMnumzana Sibangilizwe Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi umdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trixiza. Silugqibeke lapha uhlelo lothula lanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisenga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.